maonero andaita nemanzwiro andaita havana kunyatsogutsa nzeve dzangu inini zvandanga ndichida kuti ivo zvapresident vedu vave vari vanoexpressa nezvezimbabwe kuthe world at large.
Chimwe chezvavataura chamusina kufara nacho ndechipi?
Chandirwadza kutaura kuti Zimbabwe had a peaceful pre and post election. Isu tine vaZimbabwe 7 vanonyatsozvikanwa kuti vakafa musi wa 1 August isu tichangobva kuita maelection. Kwandiri haisi peace iyoyo. It was not peaceful at all. Especially after the election there was no peace. Uyezve panyaya yeland reform vati havasi kuzodzokera shure panyaya yeland reform. Yes, hazvina kushata kuti vasadzokere shure panyaya yeland reform, asi chinoita kuti isusu tive tinogununa kuti panofanira kudzokerwa shure ndokwekuti the way land was given to the people hazvina kunaka zvakaitika. Tinoona paine vamwe vane more farms than others, tinoona paine vamwe vane more land than others. Panotobuda audit ipapo ndokudzokera shure kwandiri kuna ndichifunga kuti vanofanira kuita kuti ngavadzokere shure vanonyatsotarisa kuti zvinhu zvakaitwa nemazvo here, zvinhu zviri raiti here, kuti lendi haina kugwewa mune zvakanaka. Kune vanhu kuwana lendi yakawanda yavasiri kushandisa pari zvino. Nguva vataura kuti we got enough food. Yes, vangati vane enough food but that food is not for everyone. Kune vari kutoita kutopema izvinezvi kuti vawane food.
Vataura zvakare kuti kubva zvavapinda pakutonga kwava nokutonga kwakasununguka zvishoma.
Kutonga kwavaita kunga kwavari kunonzi kutonga kwakaita nekusununguka, asi kana tichiwana maelections anonzi aitwa maelections final president and those elections are disputed, hapasina jekerera.
Munoti nenyaya yokuti ivo vakumbira kuti masanctions ngaabviswe nekuti ari kukanganisa zvinhu muZimbabwe?
Iyi nyaya yemasanctions I reserve my comments because kuzoitwa masanctions pana paine zvikonzero. Zvikonzero zvacho zvakaita kuti masanctions aiswe zvabva here kana kuti hazvina kubva, then tofanira kutarisa pakuti chakaita kuti kuve nemasanctions chii. Kana chii chekuti panga paine mareasons, mareasons acho abviswa, then I think it's okay. Because this is emaelections emasanctions the way I understand it, yanga iri nyaya yemahuman rights oppression, people were being oppressed, asi kana pasina kuchange then hapana reason yekuti masanctions abviswa. Kana pave nechange yes, masanctions ngaabviswa. Vataura nyaya yekuti corruption is going to eliminate, corruption is going to take time to eliminate corruption. Kwandiri corruption haitori time because seleader unofanira kuziva kuti apa ndipo pane corruption obva upastopa ipapo. Maleaders ane corruption, anenge anzi ane corruption kana kuti ari kunzvezo renyaya yecorruption, you remove the cause from the problem. Pede kuti munhu anonzi ane investigate achiri mini oramba aripo papozisheni iyo, zvinenge zvisina kunaka.